was made for this moment in history. My fellow Americans, our First Lady, and the 45th President of the United States, Donald J. Trump.
Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Friends, delegates, and distinguished guests, I stand before you tonight, honored by your support, proud of the extraordinary progress we have made together over the last 4 incredible years, and brimming with confidence in the bright future we will build for America over the next 4 years. Humbly accept this nomination for President of the United States.
I think takambotaura what I am before the city America, whether they were Trump or can I Biden, foreign policy yavo ini haichinji maererano nokuti chii chiri kuitika kuZimbabwe. Especially effect yokuti foreign policy yavo yakagara yakatageta paland reform, ndo pane problem yakaitika ipapo. Saka tozongoona iri nyaya yekuti kana vakaramba vachiti kuZimbabwe kune mahuman rights, hazvinyanyi kuchinja foreign policy yavo, nokuti kuti unenge ahwena ndiani, hazvichinji foreign policy yokuAmerica as far as nyaya yekuZimbabwe is concerned.
Kova jokora, imi makamirira MDC Alliance, pane zviri kutaurwa navaTrump, munozviona sei?
Imi pane chinhu chimwe chete chandanyanya kuyemura, uye chinobva chandipa manyukunyuku, kunyange zvazvo ndisiri munhu anosapota maRepublican. VaTrump vane nyaya yavanotaura yeAmerica First. Vanoidzokorodza. Vose vanouya vachitaura vanenge vachitaura nyaya yeAmerica First. Ndotaira kuti dai zviro zvinoitwa nyika dzese, zvinoita nyika dzese kuti vanoita nyika dzavo pamberi, voita vanhu vavo pamberi, voitira vanhu vavo zvinhu zvakanaka, zvipatara zvichivakwa zvakanaka, marodha achivakwa zvakanaka, sezvatinoona muno muAmerica, sezvatakaona zvichiitwa navaTrump for the past 4 years. Ndinoshuvirawo kuti dai zviri izvo zvinoitwawo panga kunyika kwedu kweZimbabwe, kuti vanhu vanotaura kuti Zimbabwe First, vobva vareve, vobva vaita kuti Zimbabwe yacho nevana veZimbabwe vave chinhu chekutanga chaanofunga kana vari president, vachivaitira zvavanoda, vachivateerera sekutaura kwavane mhinga vaita kuti izwi ramwari rakafanana nezwi revanhu, vanhu rakafanana nezwi ramwari. Asi tinoona kuti kumusha kwedu hazviri izvo zvinoita.
Tombodzokera kwamuri vacharumbira. Taona vaTrump vachitaura panyaya yeupfumi hwemuno muAmerica. Pari zvino uri kumawere, manzwa sei pane zvavataura?
Hazvindi vaTrump vanga vachitaura vachitaura even vachitorera pamwana wavo mukana Ivanka. Meseji yavo yanga ichikonekitana neya Ivanka, mwana wavo mukana atanga kutaura. Vachitaura nyaya yekuti pati yemadhemokrati yakauraya America payakanga ichitonga. Ivo pavakapinda, pane zvinhu zvakawanda zvavakaita zvakaita kuti America ive the dream of America kuzikama kwayaita in the past. Vachiti ivo vane zvavakaita zvakawanda zvakaita kuti vadzose upfumi hweAmerica muAmerica. For example, nyaya yeNAFTA, Obama akanga akaspreada upfumi hweAmerica kune dzimwe nyika. MaAmerican companies mazhinji anga avhagwa, kambani mazhinji avhura kuna maChina. Trump ari kuti pandakauya ndakauya ndikadzima zvese izvozvo, ndikabhunya zvese izvozvo, ndikadzosera mabasa muAmerica. Ike zvino America yaakubhuma economy nenyaya yekuti ndakauya ndikachinja pamapolicies akanga aisiwa aiuraya nyika. Of which inini ndinozvikudza zviri kuitwa na President Trump. And I think ndirikuona kuti vision yavo ya President Trump ndiyo ichavandudza upenyu hwevanhu kuAmerica. Actually muri kutoona iko zvino ndiri kutaura inini kuti vaTrump vachahwina muna November. And I think vachahwina neebiga margin than yavakahwina before. Because madhemokrasi ndiri kuona sokuti mapolicies avo America inonzi in God we trust. Tiri kuona kuti mapolicies aso vaTrump vari kutaura ivo kuti mapurisa imuno muAmerica, nokuti kuAmerica kune amendment yavanotaura yefuti iyai. Munhu wega wega muAmerican anofanira kunge ane futi kumba kwake. Saka vaBiden vanoda kutorera vanhu. Saka izvozvo ndo zvandiri kuona kuti zvichakonzeresa kuti varudze maelection. Oso nenyaya yekuti pamachecha vaBiden vanenge vasinga zvefaith, vanenge vasiri very strong into it, of which maRepublicans are more into that. Saka tichiona kuti panonzi in God we trust, paya patinoona kuti maAmericans mazhinji vanhu vanoshumira kuna Mwari. Saka vachiona vaTrump vachitaura nyaya yekuti tichakuchengetedza ekuti murambe muchishumira zvakanaka, mapurisa tichamachengetedza, tichimafanda kuti varambe vachiita basa ravo, vaBiden varoda kuzodzera zvinhu ku the other side. Saka ndo zvandiri kuona sokuti vaTrump vanenge vari kuti mabasa protection yevanhu muAmerica kuti vanhu varambe vachishumira Mwari wavo sezvenyi America izvingava iri nyika inoshumira Mwari. VaTrump vari kuti zvese izvozvo zvicharamba zvichienderera mberi kana mukandivhotera. Saka atingi ndiri kuona sokuti kutohwina chaiko vachahwina.
Tomboenda kwamuri vadzokora tichitarisa nyaya yeCovid-19 tanzwa vaTrump vachitaurawo urongwa hwavo. Munoona sei?
VaTrump sekutaura kwandamboita kuti vanoratidza kuti mukuru wenyika anoisa vanhu vake pamberi, anofunga nekurangarira vanhu vari muno muAmerica utano hwavo nekwavanoenda kunorapwa. Tanzwa mabhiriyoni nemabhiriyoni emari akaitwa kuCovid-19. Tikanzwa maprogramu ari kunzi vaTrump vakaita nemwana wavo Ivanka, kuti vana veAmerica, vanhu veAmerica vanotambura vapote vachipiwa chikafu. Zvatonzi ipapapa about 1 billion people have benefited from that program yekungopa vanhu chikafu mahara. Vakataurawo zvakare mari dzavakapa vanhu vakagara kudzimba iko zvino nekuda kweCovid vasiri kukwanisa kuenda kumabasa. MaRepublicans munovaziva maConservatives kureva kuti havangopuritsa kuritsa mari pese pese yekupa vanhu vanenge vakagara, vanowanzopa mabhizinesi. Asi nekuda kwekufadza vanhu nekuda kwekunzwa tsitsi, kunzwira vanhu tsitsi, vakapa vanhu mari ma$500, vamwe vaipiwa ma$1,000, zvichirendera nekuti wambenge uchitambira mari. Vaya vakaburitswa mabasa vari kupiwawo zvakare mari. Saka apa tiri kuona kuti hurumende yeAmerica ine chido nevana vayo nevanhu vayo. Vanhu vari kubatsirwa, hakuna ari kutambura. Kana kwese kuri kunzi vanhu garai mudzimba, kune mitemo, vanhu vanenge havasi kuita zvekumbunyikidzwa, hakuna ari kurohwa kunzi wachikora mutemo weCovid-19, hakuna akavharirwa mujeri. Wandakanzwa chero mumwe chete kunzi wachikora mutemo, nekuti mapurisa acho anotokurudzirwa kunzi ataure nevanhu, adzidzise vanhu vasati vasunga vanhu. Saka paCovid-19 tiri kuona kuti vaTrump vari kugona, ende tinovakoropotedza nekugona kwakadaro. Tinongoramba tinamata kuti dai vamwewo vachikopa zvinenge zvichiitwa nemamwe mapuresidendi kuitira kuti upenyu hwavo hwevanhu vavanenge vachitungamirira hureruke, zvikuru sei kwedu kuZimbabwe, kwekuti vanhu vakasungirwa COVID-19 muZimbabwe vakawandisa kupfuura vanhu vakateswa muZimbabwe. Asi tinoona kuti muZimbabwe macho mapinda mari yakawandisa. Mari yacho iri kuenda kupi kana vanhu vasiri kuteswa? Mari iri kuenda kupi kana isiri kupinda muvanhu? Saka ngatidzidzei kubva mune zviri kuitwa America.
Tomboenda kwamuri vacharumbira, ndiani wamunofunga kuti achakunda panoitwa election yaNovember 3? Mongotaura one word takusvika kumagumo.
Ndaanchida kurespondawo kuna vadzokora zvakare zvavanga vataura, ndoona sokuti panoda kuti gadziriswe mbichana pamataurira vaita nenyaya yekubatwa kwakaitwa nyaya yeCovid muAmerica, kana mukandipawo mukanwa.
Taurai henyu, asi moti muchidimbu.
Ndongoti dimbu dimbu. I think ndiri kuona hangu kuti inini ndinosapota maRepublic. I think pati panyaya yeCovid muAmerica vaTrump neadministration yavo kutaura chokwadi chaicho vakonewa COVID, vakaikonewa. Tiri kuona kuti America ndiyo nyika yafiwa chaizvo pano pasi pese. Nyaya yeCovid vaTrump even kana mukaona mataurira avaiita pamishonga yacho, vaitotaura zvinhu zvinosekesa vachiti mushonga uyu unogona kurapa COVID. Ende tiri kuona isusu kuti even magovernors emastates akawanda vari kutova mhura, even Democratic Party iri kuva mhura kuti vakakanganisa, vakakonewa nyaya yeCovid. VaTrump havatomborina kana plan nenyaya yekuti COVID ingakondorerwa sei kuAmerica. Saka nokufa kuri kuita vanhu, tikaona mashira akaita vanhu kunana New York kuya kuya, zvinosiririsa kuti nyika yakaita seAmerica yokonewa here kubata vanhu, utano hwevanhu, vanhu vachiipa senhunzi muAmerica. Ndichiona hangu inini tichazira kunyika yedu yeZimbabwe, vakombere Mnangagwa. Tikavakombera navaTrump panyaya yeCovid, vaMnangagwa tinogona kuvapa 90 out of 100, vaTrump tinogona kuvapa 10 out of 100, nokuti isu tine vanhu less than 200 vati vafa muZimbabwe. Ende tiri kuona kuti vanhu vazofawo nguva ino nenyaya yekuti chando, chigwere cheCovid chinonzi kana chando chauya chinotipararirei. Asi mukuru wedu weZimbabwe paCovid tinoziva kuti kwakaitwa corruption yeCovid, vakadzinga maminista basa
Tiregandi tigaga o inini.
Vatrambu
vanowina. Muna November. Acha wina patiri kupinda maelections umu.